Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on November 8th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger that is now affecting more than half of the country's population of 17 million, both in the rural and urban areas.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. You can visit us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
It's beginning to be serious since the water levels on most pans is decreasing. So it might be worse with time if the rains fail to, if you fail to receive the first rains in October or early November, this might be serious. Buffalo was stuck in here yesterday. We came and pulled it out, but it seems it has overexhausted its power since it was stuck maybe overnight, or so it has taken much time in the mud. By the time we pulled it out, it failed to gain its power, and we had to leave it here to monitor if it can make it. But however, it failed to make it until the carnivores came and attacked it from behind, that finally caused its death. But however, the main cause was stuck in the mud. Usually, as sparks, we used to say nature should take its course. That is passive management, where we just look and monitor the ecosystem to control itself. But at point, we are forced to sort of intervene. Like, we come up with the feeding strategy now, where we are saying we need to supplement the feeding of animals right in the flood plain, because the food which used to be there, the acacia pods, they could not make it because of rain, and we are not certain when the rain is coming. So to avoid losing of animals, we are saying we need to intervene to sort of maintain population sizes.
The last rainfall season was very bad in most parts of the country, resulting in very low yields from communal and commercial farmers.
This has been compounded by the unstable economic environment that has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many.
In August this year, the United Nations launched an urgent appeal for international aid to assist more than 5 million people described to be on the verge of starvation.
And the government has since declared the situation a national disaster as thousands of livestock succumb to the ravages of the drought.
In both rural and urban schools, some pupils are said to have dropped out of school because of hunger.
Added to this, Zimbabwe has been facing an unprecedented heat wave that has temperatures soaring to above 40 degrees Celsius.
The future is also looking bleak because inputs like maize seeds and fertilizer are way beyond the reach of ordinary people.
But the question is the government doing enough to alleviate this national disaster?
Join the show right now and tell us what you think about the situation. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
For those that are on VOA Shona, we are going to be sharing a feed from VOA Studio 7, as unfortunately we are not streaming right now, so be patient.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you right back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Let's talk. Yebo zolukandaba lamhlanje ke siyadibana njalo ku Studio 7 Live Talk lapho ke esixoxa khona ngendaba yendlala. Indlala le ibikwa ingenye embi kakhulu lomnyaka okufana lomnyaka ka 2001. Abanye bathi hathi kukhanya hayi kwedlula lokhu ngoba izulu alinanga ngemfanelo umnyaka onalo. Isikhuluma nje inyamazana ezinenge ezigoqela inkomo lezendle zezisifa njengalokho elikubone kumfanekiso esiwufakileyo labo abanelisa ukuthi babone kumabona kude ku TV sifakile sibili umfanekiso lapho inyathi eyabhaja khona edakeni yaze yafa ngenxa yokusilela kwamanzi amadamu awosela manzi njalo indlala le imbi kakhulu lasemadolobheni ngoba intengo yokudla layo ayibambeki lezinsuku kungani into intengo ikhwela mihla ngemihla osekubangele ukuthi kube lendlala embi kakhulu emadolobheni kunye lasemaphandleni yiko ke sifuna ukuxoxa lani ke balaleli bethu lisitshela ukuthi lina lapho elikhona indlala le iliphethe njani mavela
aiwa kune avo vachangobva kupinda pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ne avo vakateerera parizvino tinokuchingamidzai nemufaro nasi tiri kutarisa isu pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika tinotarisa isu kuti kune dzimwe nzvimbo tiri kunzwa isu kuti muka uyezve ne zvimwe zvipfuwo zviri kuwanikwa izvo zvichifa pamusoro pekuti hapana mvura yekunwa uyezve pari zvino mvura haisi kunaya saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti imi kwamuri ikoko muri kuzvigona sei pane masangano here ari kukubatsirai panyaya yenzara yatekeshera munyika uyezve kana muine zvipfuyo zviri kufamba sei nekuti vamwe vari kuti mombe dzavo mbudzi dzavo kune dzimwe nzvimbo dziri kuwanikwa idzo dzichishaika nekuti kuri kupisa zvakaipisisa uyezve mvura hakuna saka ndo zvimwe zvatange tiri kukurukura ipo pano tiri kuona zvakare kuti sangano renational parks remuzimbabwe riri kutaura iro kuti pane mhuka dzakawanda dziri kushaya pamusoro penyaya iyoyi yekushayikwa kwemvura let's go now to a clip from the national parks timbonzwa kuti vari kuti chii
idambudziko rekudyiwa kwezvipfuwo ne maminda kufana siana mhofu ana nzou vanomboyoma sema village arikuse kumberi kwa tuzidzi nekune ngirino kana ivhere kana muno mudzino svika nzou tichi paradzo maminda sa zvimwe zvinoitika nzvi kuti veparks makavashedza dzimwe dzonguva kana kuti makaudza kana ari munharaunda kuti mhuka dzanetsa vanongoya sometimes voita sei vongotinha voenda havana rumwe rubatsiro rwavanokwanisa kupa kuchi kuvanhu kuti mimi muchikwanisa kuti muteme mhuka yayo kana kuti muidzinge mimi inotova mhosva hombe chaiyo yakanyanyisa saka tinoti itoda dambudziko hombe irururu
tiri kunzwa apo vamwe vagari vari kutaura ivo kuti kunzvimbo dzavari kugara vari kusangana nedambudziko irori rekuti kuri kuuya mhuka dzinenge dziri kubva musango dzichitsvaga chikafu asi vari kuti ivo kuti vawanikwe ivo vachiuraya kana zvimwe zvakadaro zvinenge zvisiri pamutemo uyezve ndo zvavari kutaura kuti nenyaya yekuti pari zvino pari kuwanikwa ipo mvura haisi kunaya uyezve kunze kuri kupisa zvakaipisisa zvimwe zviri kuita kuti dzimwe mhuka dzemusango dziwanikwe dziri kuuya dzichitsvaga chikafu asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vatova parunhare pari zvino tina vakarikoga kutadza aushe veRed Cross operations manager weRed Cross sangano reRed Cross tinokuchingamidzai pachirongwa
mazvita
ehe tiri kunzwa kuti kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kutarisana nedambudziko rekushaya chikafu pane zviri kuitwa here nesangano renyu mukushanda neavo vanowanikwa vane dambudziko rekushaya chikafu
sesangano reZimbabwe Red Cross panenge paita dambudziko renzara tinowanika tichishanda pamwe chete nemapazi anenge achiparuya muro kunzvimbo dzakasiyana pari zvino tinoshanda pamwe chete neWFP tiri kudunhu remuzarabani tine hurongwa zvekare hwatiri kuparuya muro kuvanhu vanosvika ivo 41,000 nechibimbu kumuzara bani kubira panguwa ino ya tiri.
Mm-hmm.
Chine zekare chirongwa cha tinacho cha tino parubatiro, asiti chiparubatiro, tichibudikiza nokupa pamusha wega wega. Mari inosika iyo 10 years dollars pamunhu wega wega asiti chisvika pavanhu vashanu.
Mm-hmm.
Kureva kuti musha unenge une vanhu vashanu tinenge tichigona kupa $50 yari ma US dollar terms. Achiyozo konvetwa ne bank rate ye Zimbabwe kuti vawanike vachibatsirika kutenga chikafu. Rubatsiro urwu tiri kurwipa kubhinga kukariba pamwe chete pari zvino takawana zvekare rubatsiro tichishanda pamwe chete neeco tichange tichizopa rubatsiro kumhuri dzinosvika idzo 20,000 households vanosvika almost 80,000 vanhu vachange vachizowana zvekare rubatsiro rwemari kuti vange vachikwanisa kutenga chikafu munguva yenzara yatikasangana yatiinayo.
Mm-hmm. Maybe if you can just tell us the same thing in English. What efforts are you making as the Red Cross to help those that are facing drought at the moment, and which areas are you working?
As Zimbabwe Red Cross, currently we are working in Mwenezi and Chipinge, where we are also going to be doing cash transfer modality to the affected households, where we are going to be assisting 3,000 households. That's from Mwenezi. We are also going to be offering support in Binga. We are also being supported. Our main funding partners are the British Red Cross, the Finnish Red Cross, and the Danish Red Cross to support in Binga, Kariba, and Gokwe North. Then we also working together with the ECHO.
Mm-hmm. If you may just hold on, Chris.
Yebo sesilo mnumzana Mandla Nkomo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris ngizivingelele labalaleli.
Hayi siyabonga. Ye mnumzana uke wavakatshela esigabeni seMatabeleland North akusitshele okubonileyo ukuthi indlala iminjani khona.
Ye njengokutsho kwakho Chris ngike ngaba lethuba kuyona liviki eliphelileyo ukuthi ke ngivakatshele eMat North ngehla ngayo iMat North ngaze ngafika koBulawayo ngadlula ngeqela eMatobo. Umumo okhona mubi kakhulu ngoba ngathi nje zonke izigaba odlula kuzo okubonayo kuyafana amadlelo ukhanya kudala sewaphela lemfula eminingi esemat north vele kayisagelezi lokugelezi okuveza ukuthi isomiso salonyaka singaphezu kwalesi esesike sasibona. Mina ngokutsho kwami ngibona ngani even esika 91-92 kasisondeli kulokho engibonile.
Okay, so Mr. Nkomo, are you saying that this drought is worse than the one that took place in 91?
Well, certainly from an anecdotal point of view, obviously one needs to then compare the rainfall patterns and so forth. As you know, drought is in many dimensions. There's a meteorological drought, there's a hydrological drought, etc. But certainly from an anecdotal point of view, looking at the state of the grazing, looking at the state of most of the rivers, it certainly looks like this year is really bad. And I think what makes it worse is that we had the 2015-16 drought, so we hadn't fully recovered from that, and to then have the low rainfall we had in this past rainy season is really why we are where we are today.
Okay, thank you.
Mm-hmm. Va kutadza ushe mumboti tsanangurawo mamuri kutaura kuti pane nzvimbo dzamuri kushanda nazvo uyezve muri kubatsira panyaya yekupa mari nezvimwe zvakadaro. Muri kushandawo zvakare mumaguta here kana kuti muri kushanda kumamisha badzi?
Pari zvino tiri kuyanya kushanda.
Hello.
Hello.
Taura henyu.
Nati pari zvino tiri kungonyanya kushanda tiri kumaruwa. Mazuva ari kuteera aya tichanogara zvekare pasi neveWFP kwe vano vando vanenge vachinogona kunge tichishandidzana navo vane nzvimbo dzine dzarawo mumadhorobha yatiri kutarisira kuti kana tikawanawo mukana kubvira munana January pavanenge voita scale up maoperations tinogona kunge tichizowanawo mukana wokubatsira vari mumadhorobha.
Zimbabwe Red Cross, pamunee muri kupa chikafu chii chaizvo chamunee muri kupa vanhu? Chakawanda sei chikafu chacho, zvinofamba sei?
Patinenge chacho in kind. Pamunhu wega wega, pamwedzi zvichienderana zvakaonekwawo zvayasanangurwa neruzivo nevano ruzivo rwacho, munhu anenge achiwanikwa achipuwa iye 12.5 kg dziri dzehupfu kana kuti dzechibage, 0.75 dziri dzemafuta, dzekozoita 2.2 or 2.5 kg dzepausis kana kuti beans dzinova dzekuzonobika kuti vange vachiwana chikafu. Asi kana tichinge tichipa iri mari, tinenge tichitarisira kuti we have given a household a choice yokuti vanonotengawo zvavanoona zvinopa zvinovaka miviri zvinoenderana nechikafu chokuti vange vachidya semhuri pamusha, kubva pamari iyoyo inenge yavapiwa $50.
Maybe if you can say the same thing in English, can you break us down, break for us down, what exactly do you give out to families in terms of food aid, and how do you determine that this family needs so much?
I'll start with the targeting. Our targeting, we target the most vulnerable, those who are chronically ill, often the children, the elderly, and those who are labor constrained. And generally, in most cases, we target IPC4, that is the district. And in this category, we have districts like Chipinge. These are the worst affected districts to date. And our targeting, we always say at household level, we give each household as an individual a minimum of 12.5 kg whole grain or mealy meal. We also give 0.75 as in pulses, 5 in oil, then 2.5 as in pulses, which is given according to the WFP standard, which we also work with as a cooperating partner. And each household, according to the minimum expenditure basket, which was worked at national level, we realized that each household, an individual, per month is entitled to $10. And this $10, which is denominated to the local bank rate, at whatever rate, is the one which is given to an individual. For us, we take to a maximum of 5. And in all these districts where we are working, we will be reaching in excess of 40,000 households over the lean season.
Please hold on. We're going to take a caller. Hello, caller.
Hello, Titi.
Makadi, and you're talking to me. I'm talking to
you. I'm talking to you. Deben, KZN, South Africa.
It's all right, Inskwi.
Nekuti tinozoona kuti mabhazi iwayo basa raanofanira kunge achiita hariso raachazenge achiita. Zvakare zvinozokonzera kuti mabhazi yekambani yesupo iwe inozobhuroka. Chikonzero nemhaka ndeyekuti mabhazi iwayo anenge akushandisa mabasa emusangano ezanupf, akuita mamwe mabasa asiri iwo chaiwo chaivo. Saka mabhazi iwayo anozoshaya sevhisi. Ende tinozoziva kuti mabhazi yatorwa nezvimwe zvekwereti. Hatisikuziva kuti mabhazi akabhadharwa chaizvo chaizvo. Chada kuti tinyatso kujekesera kuti muridzi wemabhazi ndiani. Nekuti vamwe vari kutaura kuti mabhazi anofanira ari amukumba uyo ane muridzi weinda Africa ndiye ari kunzi ndiye muridzi wemabhazi. Saka tada kuti hurumende ngaijekesere vaveruzhinji ipapo tete. Nekuti zvichangoitika kwenguva diki diki vanongokwira mabhazi aya tozonzwa kuti mabhazi yatorwa nevaridzi kana kuti mabhazi aya yatorwa nezvikonzi. Angari chikwereti kudidi. Saka ndinongo kuti vachijegesero kuti hurumende ngavafana kuti jegesero panawo yemabhaza.
Aiwa.
Japembera nganga neinobata maiga.
Mhm. Aiwa pakanaka asi chivhema tauro kuti nyaya yenzara muri kuiona sei. Kumusha pane zvamuri kubatsira nazvo here vari kumusha?
Hongu tete kumusha tiri kubatsira chaizvo tiri kutotumirawo mari nekutenga chikafu. Asi nawo iri kuitika manje nawo yana malaita vatinotumira nawo chikafu tete.
Mhm. Vari kuita sei?
Vachisina kuvimbika namalaita veda vachisina kuvimbika tiri kuchema zvakanyanya vazhinji vari kuchema zvakanyanyisa kuti zvikafu hazvisi kusvika mabhegi ari kusvika kumusha avhurwa. Saka tiri kunyanya kuchema ndotiri kunyanya kutishungurudza nekuti rwadza ichocho tete kuti takutotya kana kutumira iko zvino izvi totoshaya kuti chodi zvakamiriko yatiri kuripwa yatiri kuripisa patiri kutumira mari yakanyanyisa tete tiri kuchadya ma30% kuti utumire mari zvinovazvo hazviri reliable kuti utumire ne my money transfer agent ari registered asei miripo yacho yakanyanya tete yakanyanyisa.
Aiwa pakanaka muve neweekend yakanaka babai.
Yes, marvelous. Maybe we'll take a quick break and we'll come back to the show. Yes, welcome back. In case you're just joining us, welcome to Studio 7 Live Talk. And tonight we are talking about hunger and the drought that is affecting the country right now. And on the line, we have agronomist Mandla Nkomo and, of course, Mr. Karikoga Kutadzaushe of the Red Cross Operations. Now let's go to Mr. Mandla Nkomo. Mr. Nkomo, we see this is a very bad situation. Is there any respite when we look at the future, like if we look at the forecast for the next season?
Yeah, look, I think, Chris, that's a very good question. So what typically happens is that around about, you know, mid-October, most meteorological departments in the region will do a seasonal forecast. The seasonal forecast that I've seen two. I think the first one talks mainly to the entire rainy season. And it does give an indication that, you know, for most of the country, we might get normal rainfall. Normally, you know, between now and in December, and then maybe from February and March, which would be great, but there are areas where they are predicting that we're going to have below normal rainfall, which is obviously a concern. And I think what I've seen as the revised one, it also confirms that you know, we will have normal to below normal rainfall, meaning that there are some areas that might have a double whammy, as you Americans call it. Of 2 years of drought.
Mm-hmm. But when we look at the short term, like we've seen the weekend forecast, they're saying there could be some rain. But do you think that people should start putting their seeds into the ground right now?
Well, so from what the forecasts are saying is that we're going to have the rain in almost like two patches. There is the period between now and year end where some of the precipitation will come in, and then there will be a bit of a dry spell, and then there will be more rain towards the tail end of the rainy season. So what you know, we normally recommend is that you have to wait for the first effective rainfall. And normally effective rainfall, depending on who you are, you know, is anything in the region of 30 to 50 millimeters of rain. But because we're coming off a very dry, you know, period, farmers need to check if there is sufficient moisture for what we call the seed bed. And it's therefore very important that, you know, our extension officers who are closer to the ground and provide an advisory to farmers to say plant. But what I would recommend, you know, Chris, to be on the safe side, I think people need to be looking at shorter season varieties. That's number one. And two, I think they need to be looking at other grains, such as sorghum and millet, which have a better chance of surviving an unpredictable season like this one. So we really need to be extremely cautious, but at the same time, take the information we have to plan better for this season.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora na nuye zwe murikupi.
Mukutora na Maxi ngirimpolo kwani ku South Africa.
Hey, kwa kamira seko ku South Africa.
Kuno kuruto nayo.
Aiwa, pakatona kana kuti nhasi nyedu ya Tukutora inyaya. Kusanaya kuri kuita kumusha. Muri kuona sei, tona kuti vashinji vari kuchema nzara. Uyezve tiri kuona kuti mhuka dzesango dzimwe dziri kuwanikwa dzichifa nekuti dzinenge dzakuedzwa kutsvaga mvura kunenge kuine mvura. Imi muri kuona sei nyaya iyoyi?
Ndiri kuona sekuti mafamasi emuZimbabwe ngangori mazvinhu zvinokwanisa kukasira kuibva. Like kuirima ana soya beans, ana rapoko, ana rukweza, etc. Zviyo, zvinoti zvisinga kumidzi kuchane zuva. Ini mvura is obvious, mvura haingatadzi kunaya, sizve nemvura obvious, inotomboti inaye. Edha ingava inogonava zvayo shoma, but inoti kunini kuti hakunayi zvachose.
Aiwa, mashoko makuru kuti muri kuwanikwa here muchibatsira vari kumusha panguva ino zvinhu zvakati
kuti.
Muri kubatsira sei?
Nawo tiri kuvatsigira.
Muri kuvabatsira sei? Muri kukwanisa here kutumira mbeu kana zvimwewo zvii zvamuri kuita?
Zvese tikwanisa kutumira chikafu, tokwanisa kuvatengera kunoku kozi kunoku zvinhu zviri chipa dani kuZimbabwe. Tokwanisa kutenga even mafuta ari chipa dani kuZimbabwe kozi hazvibatsiri kutumira mari kuZimbabwe. Iko chikafu kunoku chakachipa, unokwanisa kutenga then wosenda. Kune mana malaicha, mabhazi anouya muno muSouth Africa ari kutora zvinhu achiendesa kumusha. Kubatsirana nevari kuZimbabwe.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Tatenda.
Bye-bye. Mr. Kutadza Ushe, kana muripo panhare dzoka izvenyu timbonzwa. Hello. Okay, regai tichaedza kuvabata Chris.
Yes, Mr. Mandla Nkomo, can you please stay on the line while we inform our listeners of what's happening out there? There's been a short, brief kind of cabinet reshuffle, and we understand that the Minister Ngobizita Mangaliso Ndlovu is now the Minister of Environment, Climate Change and Tourism, while Honorable Dr. Sekesai Irene Zenza is now Minister of Industry and Commerce. Professor Paul Mavima is now the Minister of Public Service, and the Minister of Primary and Secondary Education is now Mr. Kane Matema. We also have a new Minister of Home Affairs, and that's the Honorable Kazembe Kazembe. And, of course, Minister of Information, Communication, Technology, Postal and Courier Services is now Jennifer Muswere. And the Minister of National Housing and Social Amenities is Mr. Daniel Garway. There have also been 6 appointments of deputy ministers. And the Deputy Minister of Local Government and Public Works is now Marian Chombo. The Minister, the Deputy Minister of Foreign Affairs and International Trade is David Musabayana. The Minister or the Deputy Minister of Women Affairs is now Jennifer Mhlanga. And Minister Yeukai Simbani Gabi, that's the Deputy Minister of National Housing and Social Amenities. Minister Dingumuzi Phuthi, is now the Deputy Minister of Information, Communication Technology and Postal Courier Services. Deputy Minister of Higher and Tertiary Education is now Honorable Raymo Machingura. Yes, back to our topic of the day, and today we're talking of hunger. And Mr. Nkomo, you say the future looks a bit bleak also compared to other years. Now, people have been saying that it's because of climate change that we are experiencing these kinds of droughts. What's your take?
Well, I think there's a lot of truth to that, Chris. I think what we are noticing, I think certainly when I grew up, and I'm not that old, the expectation was that you'd get a drought maybe once every 10 years. But it's an anomaly to have, two meteorological droughts following each other, such as 2015-16 and what we're experiencing now, 2018-19 and potentially 2019-20. So it's an anomaly. So what we can confirm or what we can say is that there is a definite shift in the rainfall pattern. But I think we also need to understand that while we cannot control the weather, we can certainly control how we cope with the adverse weather. And I feel that our state of preparedness as far as droughts are concerned probably has got a lot of room for improvement. And I really urge farmers, government authorities and others to put their heads together to say, how do we focus on mitigation? How do we focus on increasing, the resilience of farmers, and how do we therefore, build their adaptation capacity?
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous.
Aiwa kune avo varipachirongwa chedu tinokuchingamidzai tinoti kune varipa Facebook page of VOA Shona tikuedza kugadzirisa kuti tigokwanisa kuwana tichi kupai live feed yedu direct asi pari zvino munogona kuuya tichitaura nemi tiri pa Studio 7 tinotenda vese vari pano pari zvino regai tibva tatoverenga zvamuri kunyora ipo pano pane vazhinji vari kunyora tirikona pana hardship mpofu. Once good evening, give us more. Blessing Mandaza. Arguti, please call me ndovaisa number zake. Clifford and Love. Once I would like to know from the Red Cross guy, does the help reach Bulawayo or it's Murambinda only? Tichaedza kuti tibate ve Red Cross zvakare vakutadza ushe vakarekoga kutadza ushe ndi operations manager weku Red Cross Zimbabwe. Innocent Mutandari Chikanzi, good evening from Botswana. Nemiwo kwamuri ikoko makadiko. Gudo Musavenga na Rafe Wanza, how are you guys? Your work is greatly appreciated. Aiwa, we also appreciate you for coming to our pages. Perseverance aripano atindipe tifonere ndova tipa namba yake. Obet Macaroni, and good evening, Kwamuri. Robert Mangoma, Angoma Yezi, and please call me ndova isa namba zake. Top 10 yedu Elvis King Masuka Chanyuka, Hans, hello, Kwamuri Koko. And tukunzo tina kola hapa na riparishino. Hello, kola.
Hello.
Tukuta ura nani uye jemuri kupi?
Na mkuma tine tendri kuhangi.
Ndimi mumuri kunzvimbo dzatukuto da chaizvo. Kwakamira sei kuhangiwo kuti tiri kunzwa kuti kune mhuka dziri kushaya nezvimwe zvakadaro nenyaya yekushaya mvura. Kwakamira sei?
Kunyaya kupisa zvakanyanyisa.
Hello? Kola wedu wekuhange. Foni yake yabva yadropa asi ari kuti iye vari kuhange. Hanzi kuri kupisa zvakanyanyisa. Takanzwa vemeteorological department vachitaura ivo kuti ichokwadi, climate change ndo iri kuita kuti kumbowanikwa kuchipisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndo kutaura kwavari kuita. Saka tichange tiri kuenderera mberi tichikupakurirai zviri kuitika pari zvino kuitira kuti tionesane. Asi pindai muchirongwa muchinyora zvakare nhamba dzenyu kuitira kuti tiwanikwe tichikufonerai muchitipawo pfungwa dzenyu kuti muri kuzvigona sei kana muri kumamisha zvii zvamuri muri kuita. Pane vamwe vanoti vari kushandisa chavanoti votsaona kuti vanotsaurirana tsaurirana chikafu, angave ari mafuta, ungave uri hupfu kana rice. Saka titsananguriwo kuti mii muri kuzvigona sei kuti vamwe vakateererawo kana vakanzwawo zvamunee muri kutaura vanogona kuwanikwawo vachishandisa zvamunenge muri kushandisa imi. Tinokutendai, Chris.
Yes, marvelous. Let's go back to Ubaba Nkomo. Ubaba Nkomo, ungasitshela nje wena ngamafitshane ukuthi abantu ngesikhathi lesi beyenzeni kakhulu nxa sikhangela ukubana kulenhlanyelo ezithiwa zona ngi-short variety lokunye okunjalo. Ungaxwayisa usithini uzulu?
Ngiyabonga Chris. Njengoba izikhicamfundo kumbizazi zezulu sezivele zathi ukuthi kungenzeka ukuthi lonyaka line kodwa lingani ngendlela esikhangelele ukuthi line ngalo. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ungahlanyela inhlanyelo le efuna insuku eziningi ukuthi zivuthwe. Izagcina ificwa yikuphela kwezulu. Ugcina ungatholanga lutho kodwa wena usufakile inhlanyelo phansi, abanye sebefakele fertilizer. Kodwa ke inkampani lezi eziningi ezenza inhlanyelo kwelakithi zilemhlobo ethize abathi ngama short season variety, ama medium season variety lama long season variety. Ama long season variety avame kakhulu ukuthi asebenze endaweni ezifana la kuma Shonaland and so forth, lapho izulu elingani lina ngcono khona. Kodwa kwakithi umhlubulo lo weMathabeleland North South lase enkabazwe kungaba ngcono ukuthi abantu bekhangele inhlanyelo lezi singathi ama medium kumbe ama short variety. Lokhu sisenzela ukuthi wona vele ayenzelwe ukuthi avuthwe masinya esikhathini esifana laleso kulezulu esilisolayo ukuthi maybe kalisozeline ngendlela efaneleyo. Kodwa ngaphezu kwalokho phela sinanzelele nini futhi ukuthi wonke umuntu kumbe zonke indawo azilungelanga ukuthi zihlanyele umumbu. Ngakho-ke thina siyaxwayisa ukuthi kulezo ndawo origin 4 or 5 abantu kabaqinise ukuhlanyela izinto ezifana labo amabele, inyawuthi, uphoko. Baphinde futhi behlanyele besenza intercropping ezabe le ndumba lokunye okufana lazo, ngoba kuyasiza ukuthi ukuthamba lokhuyana abathi ngesilungu yi-moisture bungehli masinyane, ngoba indumba ziyanaba zivala umhlabathi. Kwezinye indawo sithi vele abantu bengalimi ngendlela abayijwayeleyo ukuthi uyadweba umfolo insimu yonke. Kabenza i-conservation agriculture ukuthi uyadweba umfolo kuphela, uhlanyele kulowo mfolo, ubusuhlakule emaceleni kodwa ungaphendula umhlaba wonke, ngoba uzagcina usenza ukuthi lokuthamba lokho kukhona kusheshe kuphela.
Hayi, kuyezwakala. Ungabamba njalo kancane sithathe umlaleli.
Hello caller.
Hello,
yes. Ai wathi akasimba, makasimba here kwamuri ikoko.
Ai wathi riraiti.
Ehe, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na mukoma Robert, ndiri ku Johannesburg.
Taurai tinzo mukoma Robert.
Ndoda kungo kurudzirawo especially va mazira edu avechidiki ngati batirane ivakomana kunyanya vari kumusha.
Mhm.
Katibatsirei vari kumusha dambudziko ndakabva ko ndiri kuno kusadzibhezi kuno kusouth africa ndakaenda kumusha ndofunga last week. Zvisi kuita vanhu vari kufa nenzara.
Kumusha ndekupi hanzvadzi?
Kuchipinge uko. Zvisi kuita vanhu vakurarama nemichero yemusango iya kunotsvaga mauyu kunodai, unoona kuti aiwa vanhu varwadziwa.
Saka imimi
zvakanyanya varwadziwa.
Muri kubatsira sei pakamira pakadai?
Kungotiwo paunenge wawanawo ipapo uchingotumirawo kamari, uchingotumirawo kazhinji ukaona takatokosha ibva watenga zvinhu zvacho kuno kuchikafu, kana une mari tenga chikafu, ubatise vemabhazi, ubatise vana malaita, vaendese vanhu vari kufa nenzara, haitombori nyaya yekutamba. Zvaoma vanhu vaonda, unonyatsoona kuti munhu uyu pamwe within 2 weeks or so munhu anogona kungodonha. Situation yacho iri very tense.
Mm-hmm. Maybe you can amshit nechirungu matimunuta urashona nechirungu mombo tuzo in English. Can you just tell us, you say you were recently back in Chipinge. What did you see in terms of how the people are coping with hunger and what's the situation like there?
What I saw, my sister, is starvation. You know what they call starvation at the highest point?
Mm-hmm.
You know, kids, you know, the old people... People are just you will just have pity. You will just cry when you look at the situation.
So how are you helping?
People are suffering. The little I can, just to send, you know, sending food from here, South Africa, you know, buying groceries a little bit, just here and there. You know, we are trying.
Mm-hmm.
The situation for ourselves also, you know, as foreigners also, we are struggling. We have to run around, but we don't have the choice. So mm-hmm. I'm encouraging every Zimbabwean, as long as you have a parent, a relative that is at home, please give a hand, especially in this season. Give a hand. Send something. Let people eat. People should not die. We have to do something. It can look small in your eyes, but surely it makes a very big difference.
Mm-hmm.
Makes a very big difference. I went by the shops when I get off the bus,
mm-hmm.
tried to buy what you call pap and, you know, and meat for me to eat. But because of it, I couldn't eat it myself. I had to give it to the children. Because mm-hmm. they all come and, you know, surround me like this. I said, well, what kind of a situation is this?
Mm-hmm.
It's difficult.
Thank you so much, Andrews. Yeah. You have yourself a nice weekend.
Okay, my sister, thank you for the program.
Bye bye.
Let's encourage us to do good. Thank you. Thank you so much.
Okay, thank you so much. Chris, I think you can take your caller, then I will go to Mr. Kutadzaushe. He's back on the line.
No, we can welcome him. Mr. Kutadzaushe, we have some few questions for you. And can you tell our listeners how and which places are you helping people? Because we had one caller asking if you are helping people in Bulawayo and other areas. Can you tell us exactly, and also whether you are only assisting those in the rural areas or it's also urban?
Currently, we are working in the rural areas of Binga, where we are working in 6 wards. And we are also working in rural Kariba, that is Siakovu. We are also working in 6 wards where we are reaching an access of 4,000 households. And we are also working in Mwenezi, in Chipinge. It's an average of 5 wards where we are actually doing our food assistance interventions through cash transfer modality. And we will also be working in Gokwe North, again in 6 wards, where we are going to be reaching 5,700 households with the cash modality. Why we moved on into cash transfer, the reason is to actually give the household an alternative of what is the best food supply they can actually get in their locality instead of just providing whole grains in their communities.
Mm, interesting. You are assisting in Binga, and we have the MP for Binga right now, Mr. Prince Dubeko Sibanda. Mr. Dubeko Sibanda, welcome to the show.
Thank you, Chris. Good evening, Zimbabweans. Good evening to everyone that is listening.
I think we have an issue with your phone. It's maybe we'll have to call you back. Hello?
How is it right now? Hello, Chris.
It's still not clear enough.
Okay, so I think you have to call me again.
Yeah, sure, we'll do that.
Okay.
Thank you so much.
Mm-hmm. Aiwa, vakutadza ushe pane vamwe vanga vari kuvhunza ivo kuti munzvimbo dzamunoshanda mupana anyora hanzi muri kushandawo here kunana Bulawayo nekumwewo?
Pari zvino kunzvimbo dzeBulawayo hatise kushanda ikoko kune kuine vamwevo isi veZimbabwe Redcross maringe nechikafu kunana Bulawayo hatisi kushanda hedu ikoko asi mune zvimwewo zvirongwa zvisiri zvechikafu tinenge tiri munzvimbo idzodzo hedu seRedcross.
Panyaya apa yemari, sei makafunga kuti muchange muchipa vamwe mari?
Tete takaona kuti nemamirire enzara yatinayo munhu akawana mukana wekupuwa mari unomanya-manya kunzvimbo dzakasiyana achitsvaga zvinoti iye akasire kubatsirikana. Zvekare takaona kuti kupa mari nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kuri nane pakuti tibi tinoda kufambisa marori echikafu. Marori echikafu achadhura, otora zvimwe mari yakawanda. Marori ekufambisa chikafu dhiziri munyika riri kunetsa. Asi tikange tiri muHarare mari dzikaiswa mumafoni chero kwaari munhu waakukwanisa kuti ange achiwana mari oenda kundotenga zvinenge zvichienderana naye. Zvekare vekumashopu vakakurudzirwawo navo kuti kana mwedzi unenge waakupuwawo vanhu mari pasazowanikwa vaya vanoita udziri hwokuda kukwidza mitengo ndati ndigare ndataura nyaya iyi. Saka zvakaonekwawo mumabhizinisi kuti mukange maindawo kubhinga mapa munharaunda idzi mari inosvikawo 100,000 US kureva kuti the local economies are also being promoted. And in this way we strongly believe it's a recovery measure which will build resilience of local economies and local businesses.
Maybe if you can just say that in English, why did you decide to go the cash transfer way, not just to give out handouts and food?
We strongly believe the cash transfer is empowering communities to make choices. It is also an opportunity for a dignified approach to an individual. We are knowing that as much as somebody is hungry, but it is always good to have dignity and ensuring that somebody is given a choice of saying, when I want to buy, I buy what is actually missing in my household. When I also have somebody who is not feeling well in the household, the money which I was given, I also do budgeting. So in that case, we strongly believe cash transfer modality is empowering our communities to make choices. And also in the current environment, in kind will always be faced by a number of challenges. Truckloads or whatever are very expensive. Also, an availability of diesel to move these commodities will provide a big challenge. However, when somebody is given money through EcoCash or a transfer, this is an easier modality and we end up reaching more beneficiaries end of the day.
Thank you very much, Chris.
Yes.
Thank you for the opportunity to explain.
Yeah, please stay on the line, Chris.
Yes. Mr. Nkomo, thank you for having you on the show. Maybe you'd like to just say your last word so that we give a chance to Mr. Swanda. Mr. Nkomo?
I wanted to maybe reiterate the issue of livestock. I think we've spoken a lot about crops and crop farming, but as you know that you know, places like Matabele and North South and the Midlands and Maswingo are more suited for livestock farming. And the biggest impact right now has really been on livestock, both small stock and large stock. I think my advice for farmers is that the situation is bad. Even if the rain starts now, we still need at least 6 to 8 weeks before there's decent enough grass to start having an impact on the cattle. So we are not out of the woods yet. So my view is that farmers need to look at their herds and really prioritize keeping the females, which is the cows and the heifers, alive, because that's really where the future of our livestock sector is. We cannot afford to lose breeding stock. And I would really urge farmers to do everything in their power to keep those animals alive. Those who can afford, we are recommending that they try and get maybe a pen fattening or pen feeding feed from any of the shops. But alternatively, there are people selling hay, which can be, you know, given to animals with something like molasses to make it a little bit palatable. Because what is important right now is to keep the rumen operating or working. Once an animal's rumen shuts down, then the game is over. It's too late. So I would really urge farmers that even though, you know, there are clouds and there's a bit of rain here and there, we are not out of the woods. We should expect that for the month of November and part of December, we still need to supplement our animals, in particular our breeding stock, which we really need to keep alive.
Okay. Thank you so much. Have a very pleasant evening and a nice weekend.
Thank you so much, Chris and your colleagues there.
Thank you. Let's welcome back again Mr. Prince Dube Kosibanda, the Binga North MP. Hello, Mr. Sibanda.
Good evening, Chris, and good evening to the listeners all over the world who are listening to this program.
Thank you so much, Mr. Sibanda. You heard we have Mr. Kutadzaushe. He's from the Red Cross. He says they are assisting people in Binga. Now, can you tell us how the situation is like?
Yeah, I partly heard Mr. Kutadzaushe assisting six wards in Binga. We totally appreciate the efforts that are being done by development partners in trying to alleviate the deepening crisis of poverty and starvation in our rural areas. But if you look at it, he is saying that Red Cross is assisting six wards out of how many wards in Binga. Binga has got a total number of 25 wards. And therefore, if they are assisting only six, then it means that we still have got 19 wards where they are not assisting. Yes, there might be one or another organization that is also assisting in those other 19 wards, but still the same. The problem remains that the level of poverty and the level of starvation that we are currently having, I think, goes beyond what our development partners can assist with. Let me give you an example that he's talking about cash transfers. I'm aware that we have got programs of cash transfers that are taking place in our areas, in our various areas. And those cash transfers are literally what we call food for work, where people are having to work on development projects in their areas, and then at the end of the month they get some kind of cash. I think it is going a long way to assist those that are benefiting. I totally appreciate. However, there are a number of challenges. And the challenges that we are facing are in this manner. Firstly, I'm not so sure how much in terms of cash transfers they are giving to each household. But one would realize that with the level of price increases that is happening in the country, each month that people or a household receive money, it buys less and lesser. And beyond that, it is not covering everyone. It is covering only a few. Nowadays, when you are talking about poverty levels in this country, even a teacher teaching at a secondary school, a high school in Zimbabwe, actually qualifies to be a beneficiary of food handouts. Because if you look at the salary of a teacher, they can't even afford to buy a 25 kg of seed maize, you know, and which they are supposed to use to supplement whatever meager earnings that they are earning. So, yes, indeed, development partners are doing very well to assist us, but the number of people that need the assistance is just too high, such that I don't think that the development partners can afford.
Mr. Sibanda, let me cut you short there. We have a listener who has been holding on for some time. Please do stay on the line. Marvelous.
Hello, caller.
Okay, hello, Mavi.
Yes, what do you say?
Mavi, Mama.
Ah, tiri right. I see you made it. Repa, Botswana.
Ndiyankomo, mkwacha mazizu.
That's just what ndiyankomo, mkwacha mazizu. Tau right, it's...
Okay, muna Chris Gandhi, magadi baba Chris.
Yebo, unjani nkomo.
Angkoni zolunzila angiobe nkuluma.
Ah, ubu kuluma nguzwile.
Indoda, mna indoda pelu utawula maketani. Ubaba webiza utawula maketani, makupula panzi.
Yebo pela.
Inkala kata baba nkomo, kunzima umhlaba uyachisa, kunzima kuye sabi. Mzila lundoda uthi banika abantu imali. Emafonini loko ngibone kungcono ngathi yathi sikave emakhaya laphana uyathola ukuthi abantu ababenefitha the same people abanikwa kudala babelokhu bebuyelelana bekhethakhetha abanye abantu bathi isaruza abanye bantu ukuthi anzichibake thiaphiwa amavelasi anebusiness mangwana apiwa ganja anebusiness varombo chacha vanotambura chacha vasingapiwe saka kana vachipa munhu according to individual vachimupa mari yake wozitengera kana mafuta ake, wozitengera kana sipo yake, wozitengera, it's a very good thing. Pane muga futi, pane muga manje, zedu zati kuchengetaisi. Kuposana mavirasi, kwaka ipa, kwaka oma ezino, mombe ziri kupera.
Saka varu kuita sei iko.
Ziri kupera, unonza sisi.
Varu kuita sei.
Wozu wawona temu, ikipinda pa 40 to 41, ise koma, unengu wakutofa. Ikutosera pamvuri, chichi. Tiza zuwa.
Aiwa.
Ispecha ndota ura nyiga edu chache. Bakuru vedu chache andiwa shora. Andi no kata uchinzo mavira za andi shore muna. Andi di uzora madaga. Nsinga zile madaga. Kuta kupi nyiga yangu yendere mberi. Dae chino ti pache di edu gombe chache. Pache di edu gombe. Chota risa denga ili. Chota mfura chache. Health edu. Kuta kwa sama vire. Susina ukeza. Usina unwa mfura.
Manje foni yenyu kamkwasha
inotofanisina inotokupa mabakteria okuja.
Ehe, manje foni yenyu manje inenge yakuda kuisaita zvakanaka saka zvatichaitaka ngatibatane next week timbodzokera kune Zimbabwe Red Cross ava nokuti pane zvataurwa zvakawanda tinzwe vapindure kupanyaya ye program dzavo dzavari kuita.
Ndatenda mabura dzaibu kunogara muchindi ngozi vatana izvino vanotondera mashure. Vachida advice, vachibvunza kuti sema musina kupiwa nyika, muri vanhu vari very talented like this.
Aiwa, no problem, tinokubata next week. Ndokana
chibvunza nevamamai vechipostori, zvikanzi, uncle, kana mapinda pa phone pa studio 7 up, munenge mapinda pa mudzimu here kana pamasvikiro, ndoti ndiri svikiro renyika izvi.
Aiwa, tinokutenda
iyi. Kuti nyika yangu vana mavirasi vaite kunge maruva.
Anko mwampezi kutaura regaitiende kuna wakutaza ushe wakutaza ushe pinda itinzwe manzu kwa swangazi kutaurwa na MP ya waveku binga vashitaura hapa msoro pekuti zingwe zenguwa murugu batira mawadi mashu mataura itinzwe
Sezo zuwa nikuwa ono kuchaga kunenge kuchitika na mamu na development partners wa chuhuya oso kutara kwa wichita onarebo. Chishuwa chedi chokuti tinge tichuwe zera oma wada tinge tishishanda. Ende tirikuta risira kuti kubama na December. Se Zimbabwe Red Cross tichange tichuwe zera o watinge tichibatira sezo nda tambo sana ngura paya. Tiaka wana o karubatiro bichana zoeze kare kubaku eko. Yakatipa imwe rubatsiro zvochaita kuti tikwanise kuwedzera vanhu vatanga tichimbobatsirana navo kwenguva yapfuura yese. Saka ndo zviri kuitwawo neRed Cross panguva iri kutevera. Chinangwa chinenge chiri chekuti vamwewo madevelopment partners vanenge vachiwana rubatsiro vange vachiuyawo kuzobatsirawo nedzimwe nzira.
Aiwa, tinotenda Chris.
Yes, Mavilas, unfortunately, we have run out of time. Mr. Prince Dube Kosmanda, unfortunately, we got you at the wrong time, I guess. Can you just say bye to our listeners because we are about to come to the end of the show?
Goodbye, listeners. But I think, Chris, it is important for me to say that we need as a country to learn from this drought year so that... we develop means to ensure that we come up with sustainable means to ensure that our people don't get into the kind of challenges that we are having.
Okay,
we don't have water, we don't have food, for our livestock as well. So it is important that we learn out of this.
Thank you so much. Unfortunately, we have run out of time. That was the Binga North MP, Mr. Prince Dubeko Smanda. You also heard from Mr. Kariko Gakuta Zaushe from Red Cross. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet, same time, same frequencies, same station. Good night.
I'm Marvelous Mfanganya. We are saying have a very good evening and a very good weekend. Let's meet again next week. Bye-bye.